manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsetsenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri zvitafo 2018 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kambani yeNational Foods inozivisa kuti ichamisa zvigayo zvayo muHarare neBulawayo mangwana sezvo isisina gorosi rekuramba ichiita basa. Dare remakurukota rinoti rinoziya nyaya yekunetsa kwemafuta edzimotokari munyika uye riri kutarisira kuti dambudziko iri rigadziriswe mumazuva maviri anotevera. Vakarwa muhondo yerusununguko vokurudzira kuwandudzwa kwemakore evanhu vanoda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kambani huru inogaya hupfu nezvimwe yeNational Foods yazivisa nhasi kuti ichamisa zvigayo zvayo muHarare neBulawayo mangwana sezvo isisina gorosi rekuramba ichiita basa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso kuvatengi mukuru weNational Foods vaMichael Lashbrook vati kambani yavo iri kutadza kubhadhara mari yekunze kumakambani ekunze kwainotenga gorosi nekudaro makambani aya aizivisa nhasi kuti haikwanisi kuramba ichiwana gorosi. Vati nekuda kwaizvozvo vave kumbomisa zvigayo zvavo apo vari kutaurirana nevebhanga guru Reserve Bank of Zimbabwe kuti vawaniswe mari yekunze kuti vakwanise kubhadhara chikwereti chavo nekuramba vachitenga gorosi. Vati kana zvinhu zvikasagadziriswa nekukasika, furawa yekubikisa chingwa yavasara nayo ichange yapera mukupera kwesvondo rino. Zvichakadai, mukuru wesangano rinomirira makambani anogaya gorosi nechibage, Ray Grain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara, vaudza vatori venhau muHarare kuti veruzhinji havafaniri kutenga zvematyira nekuti makambani mamwe aripo acharamba achigaya gorosi pamwe nekuvhara mukaha uchasiiwa neNational Foods.
Musangano weGrain Millers Association uda kupa mashoko ekuvimbisa vatengi noruzhinji rweZimbabwe kuti ticharamba tichiita basa redu rekugaya gorosi rehupfu kuwanisa mpunga nesauti kunyika yose. Tinoda kutenda hurumende kuti mwedzi mitano tiyapfuura iyi vanga vachitibatsira nemari yekunze kuti tikwanise kutenga gorosi.
Vamusarara varamba kutaura zvakawanda pamusoro pedanho ratorwa neNational Foods vachiti kunyange hazvo National Foods iri nhengo yesangano ravo sekambani inogona kuita zvainoda.
Association kana semusangano wemamillers tine zvatinoita pane patinogumira asi nhengo nhengo yega yega ine kafungiro kayo kanogona kuti bhizinesi rayo todii.
Vatiwo pane chikepe chine gorosi chiri kusvika svondo rino uye vavimbisa kuti chingwa hachisi kuzoshayikwa panguva yekisimusi. Aka akasike kutanga vamusarara vachiti kune chikepe chine gorosi kuMozambique asi gorosi iri vanoripiwa kana vachinge vabhadhara mari inodiwa. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza studio 7 kuti zviri kuitika munyika zvinosuwisa uye zvinoratidza kuti upfumi hwenyika hwaenda kumawere.
Izvi zvinoratidza kuti upfumi hwenyika hausisina kumira zvakanaka. Takatarisa kuti kambani yakaita seNational Foods ikambani yakakura zvisingaiti. Kunyange zvazvo vamwe vanogaya flour vati vanokwanisa kupinda pabuda National Foods kana kuvhara mukaha wagadzirwa wagadzirwa ne National Food. Asi tinoona izvo zvinetsa nekuti haisingori nyaya yekuti flour iripo pane zvimwe zvinhu zvakawanda zvinenge zvichida mare yekunze zvakafanana nepaketi zvinenge zvichida kuti zvinge zvichikwanisa kusadzisika.
Zimbabwe yakatarisana nedambudziko guru rekushayikwa kwemari yekunze izvo zvaita kuti zvinhu zvese zvinotengwa kunze zvakaita semafuta emotokari zvishayikwe. Pari zvino vanhu vari kurara mimitsetse yemafuta emotokari uye zvinhu zvakaita semushonga nemapirisi zviri kushayikwa nekuti nyika haina mari yekunze yakakwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vamwe varwere muhulawayo vanga vachitadza kurapwa pazvipatara zvikuru zviviri zvehurumende zviri muguta iri apo kuramwa mabasa kwaana chiremba kwapinda muzuva rechina nhasi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Tashvika Studio 7 pachipatara chemupino panguva dzemasikati vamwe varwere vange vachidzoserwa kumba zvichinzwa kunge kuchingorapwa avo vanenge vachinyanyorwara vakaita semadzimai nepamuviri vanenge vaita dambudziko pakuzvara. Mumwe mugari uyu angozvidoma nezita rekuti Amai Dlamini audza Studio 7 kuti ange auya kuchipatara nasekuru vake vari kuzvimba makumbo vakaudzwa kuti vadzokere kumba sezvo vange vasingakwanisi kuonekwa naana chiremba.
Ndotorwadza mumwe kusekerera vange varikutorwadza ipapa nokuti kana madokta ari pastrike zviri kutoreva kuti totofanira kuenda kumaprivate doctors andiko zvino maprivate doctors anochaja nemaus dollar.
Taedza kunzwa mamiriro ezvinhu kubva kumukuru wechipatara ichi Valenard Mabande asi vati titaure nevakafanira kubata chigaro chemukuru wemadhokotera Dr Kolani Ndlovu avo vati vange vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vange vane basa rakawanda rekuita. Pachipatara cheUnited Bulawayo Hospitals bandiko rechipatara ichi rinorapa vanhu vanorwara vachibva kumba kana kuti outpatients department range rakavharwa uye chiziviso chakapiwa nemukuru wana chiremba pachipatara ichi Dr Narcissus Tshanga chinoratidzawo kuti chipatara ichi chiri kungotorawo chete vanhu vanenge vachinzi vari kurwarisisa. Mutauriri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr Mutavisi Bebe vati vana chiremba vari kuenderera mberi nekuramwa mabasa munyika mose zvisinei nekurudziro yehurumende yekuti vadzokere pamabasa vachiti havasati vanzwa kubva kuhurumende.
Zuva rechifour tapinda paindustry action tichiri tangomirira kubva kuministry kuti chii chingaitira kuti basa vanhu vadzokere kubasa.
Dr. Bebe vati kusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara kusanganisira kushayikwa kwemishonga nezvimwe zvikwanisiro ndicho chikonzero chikuru chiri kuita kuti varamwe mabasa.
Izvi zvane nguva zvichitika tichingomirira kuti pamwe zvichazogadziriswa asi hapana zvakagadziriswa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo tatadza kubata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Asi mutevedzeri waDr Moyo Dr. John Mangwiro vaudza Studio 7 parunare kuti vange vasingakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vari kunze kwenyika ukowo munyori webazi iri Dr. Gerald Gwinji vange vasingadaviri nhare mbozha yavo. Mumiriri weBulawayo Metropolitan Province paspechikamu cheproportional representation Amai Dorcas Vanda vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuramwa basa kwana chiremba yave nenguva ichiitika vachiti zvinorwadza kuti upenyu hweveruzhinji hunoiswa panjodzi nezvinhu zvinofanirwa kugadziriswa nehurumende.
We are taking the wrong priorities altogether. Nokuti tikatarisa mari yakawanda inonzi ngaende kumasocha tiri muhondo here.
Vana chiremba vanoshandira hurumende vakatanga kuramwa mabasa nemusi wemugovera uye muzvipatara zvikuru zvehurumende muri kushanda vana chiremba vanenge vachibva kunze vave nemakore akawanda vari pabasa vanoshanda sana chipanga mazano kana kuti consultant physicians. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Moira Tsanga vanoti vafara zvikuru kuwana mukana wekuonekana nemutumbi wevaimbo wemutungamiri weAmerica vaGeorge H.W. Bush avakashaya mushure mekurwara kwenguva ndefu. Mutumbi wavaBush wakaunzwa kudare reparamende reUS Capitol nezuro uye veruzhinji vari kubvumizwa kuenda kunoonekana navo Kutanga nasi kushika mangwana, apo mutumbi uyu uchaenda kunoradzikwa ku Texas, pejwe nemudzimai wavo mushakabvu amai Barbara Bush. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 naMuzvare Tsanga pamusoro penyaya iyi.
Tawaya pano kuzoona mutumbi wa Barbara Bush vakashaika maremwesoro Texas. Tawana zvakakodzera kuti tiye patauya pano tawana paine masangano akawanda panonge paine maRepublican State. Hoya munhu wese maDemokrati vamwe vasina pati nemamwe vari mapati avanofanika. Saka tinongotenda mabasa avo ese avakaita nezvese zvavakaita tinongotenda. Tawana paine sangano revanhu vakasiyana siyana vana vadiki vanhu vakuru vari kuenda kumabasa vabva kune dzimwe kune mamwe nzvimbo dzakasiyana siyana.
Zvinhu zvaungati wadzidza zvingazodawo kuitwa kuZimbabwe pane zvamaona nhasi pamauya kuzobata maoko.
Kungobatana kwevanhu kunongokosha kuwa hakuna zvakunowanziwa kuita kazhinji kacho nekuti kunogona kushakuvanhu nekusawirirana. Asi pakukwatira munhu haatidzoke, tinongotenda nezvese zvavanenge vakaitwa munyika yedu.
Taonazve taona vechidiki vakati wandei vachiuya kuno kuzobata maoko mhuri yekwaBush. Uyezve tazoona pakupera pekubata maoko vanhu vanga vachibvumirwa kunyora mubhuku ravanga vachiti kana uchida unonyorera mubhuku rinoenda kumhuri yavaBush kana mubhuku rinosara imomo nomucongress. Izvi mazvitambira sei?
Tinongoona zvachingoitwa kana kwatinongobvawo. Kune vanonyora mabhuku kunoitwa zvichema. Saka zvese zvinhu zvinongoitwawo kana pafa mwoyo. Saka vanongoone mutemo wavo iwoyo unongoo mutemo watinawo kunyika kwedu.
Chii chaungati iwewe mune ramangwana watorawo ipo pano?
Zvinhu zvinobata nyika yese nezuro panga pakawanda vanhu panga pasina tumbopindiki zvaitozvo zvaitoita maawa maindi kutaonemitambo. Saka tino vana vari kukura, saka zvinovewo zvinhu zvavanozoveo mukundangarirwa mavo kuti vakambenge vari mutungamiri. Pane zvinhu zvisingabvi mundangariro muhistori yedu.
Vanga vari Muzvare Moira Tsanga vanoita chizvaurwa cheZimbabwe chiri muWashington DC vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weGabon vaAli Bongo vaonekwa neveruzhinji kekutanga kubva pavakarwara masvondo angada kusvika matanhatu adarika. VaBongo vaonekwa muvhidhiyo yaburitswa nehofisi yavo vari kuMorocco kwavari kuzorora vari. Mutungamiri wehurumende yeFrance vaEdouard Philippe vambomisa urongwa hwekukwidzwa kwemutero wemafuta ekufambisa edzimotokari kwemwedzi mitanhatu zvichitevera masvondo ekuratidzira. Kunyange hazvo zvinhu zvakaita midigari munyaya dzezveupfumi, mumwe muzvinabhizimusi wemunyika vaDeft Norupiri vanove muridzi wekambani yeDevi Pearl Trading Private Limited vakasimudza mureza wenyika apo vakawina mubayiro mukuru muAfrica weWorld Entrepreneurs Award. Makwikwi aya ayo akaitwa muSouth Africa ave nemakore 21 achiitwa senzira yekukurudzira vana muzvinabhizimusi. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Makwikwi aya anoitwa nekambani nemukurumbira zvikuru pasi rose yeErnst & Young uye achinzi Ernst & Young Africa Entrepreneur Award. Kambani yavanorupiri ine vashandi vanosvika 600 uye inotengesa zvinhu munyika dzekuchamhembe kweAfrica ichigaya chibage nezvimwe zvirimwa kuti iburitse zvekudya zvakasiyana-siyana. Ko, vanhu vangani vakapinda mumakwikwi aya? Tabvunza vanorupiri.
Uyo mubayiro wanga une vanhu amaya businessmen angasvika 65. Saka takaramba tichingodzikiswa kudaro mushure mokuongorora zvakawanda kusvika tasvika 10. Vamwe vese vanga vari muSouth Africa 9 vari varume, ndiri ndega ndandiri muZimbabwe. Saka takaramba tapinda mumakwikwi edu okupedzisira ndichibva ndangosvika ndichihwina mubayiro. Saka tinonzwa kufara zvikuru.
Vanorupiri vanoti vaisarudza vanhu vakabudirira makwikwi aya vakafara zvikuru nemashandiro anoita kambani yavo kunyangwe zvino zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe.
Sezvamunoziva ekonomi yedu yakadolarizwa zvichireva kuti vanhu vese vanga vasina mari vaitangira ipapo. Saka kushanda zvakanyanyisa kwatakaita kuti tisvike patiri uye kusapotana kwatinoita nechiono chehurumende ndo zvimwe zvavakanyanya kutarisisa. Kuti president venyu anoti Zimbabwe is open for business. Imimi businessmen womuZimbabwe muri kuitei? Takapinda munguva yeinflation payakasvika 6 billion percent asi takabuda sebusinessmen. Simba tasvika panyika yedu payakadholaraizwa kubva mukarenzi yedu kuinda mumaut karenzi. Takaramba takangoshinga.
Vativo bhizimisi ravo riri kubatsira Zimbabwe zvikuru nekuunza mari yekunze inodiwa munyika.
Zvatiri kuita tinotenga chiba getaimbotenga tinoita inonzi import substitution. Taitenga kubva kunana South Africa mamwe maraw material edu. Saka ndokuona kuti iraw material yatinogonawo kutenga mushini wokuigadzira kuita kuti tigokwanisa kugadzirisa zvatinoda kugadzira. Saka takaita kuti zvibhenefite varimi veduwo muno muZimbabwe ndo vakuwana rubatsiro nokutenga kwatinoita kwavari through GMP chibage kuitira kuti tikwanise kugadzira maraw material edu anova iwo ndo atinoshandisa kugadzira main product yedu anonzi masnacks anonzi majumbu. Saka beneficiation nevalue addition kubva patsanga yechibage toipatsanura patsanura totsvaga raw material yatinoda imomo togadzira maproducts awa. Saka zvabatsira isu uye zvabatsira nyika nokuti haicharudzi foreign currency.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelani Jabangwe vanotiwo kukunda kwavanorupiri kunosimudza mureza wenyika.
Tinoona semucherechedzo wekuti kwatiri isari munhu tinofanira kuti tisunge zvisimbe tikwanise kuti tisimudze mabhizinesi edu. Ende nguva yatingari nguva yavakakwanisa kukura vachikudza kambani yavo ndiyo nguva yekuti vamwe vanenge vachiti hazviite.
Mashoko aya atsinirwawo naamai Marati Vagone, mudzimai wekutanga kutungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce.
Aiwa, tinozvigamuchira nemufaro mukuru nekuti zvinongorevawo kuti nyange zvazvo tine matambudziko munyika yedu asi tine vamwe vari kugonawo mabasa. Saka tinotofarawo kana vamwe vedu vachisimukira nekuti zvoreva kuti vachagona kutorawo vamwe vanhu vakawanda pamabasa.
Vamwe vakakunda mumakwikwi aya vanosanganisira vaRidwan Khan, muridzi wekambani yenhare mbozha yeMobicel Communications yekusouth Africa, uye amai Debra Mejan veCamelot Group yekusouth Africa zvakare. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Dini Blessing Zulum.
Sangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association riri kukurudzira kuvandudzwa kwemutemo wemakore evanhu vanoda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Sangano iri riri kuda kuti makore aya akwidzwe kubva pamakore makumi mana anobvumidzwa nemutemo pari zvino kuenda pamakore makumi mashanu nemaviri ekuberekwa. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, munyori mukuru wesangano iri vaVictor Matema Danda vati sangano ravo riri kuda kuti mutemo uyu uvandudzwe kuitira kuti ani nani zvake anokwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika ange ari munhu abva zera zvekunzwisisa udzamu hwezvinorehwa nekutungamira nyika. VaMatema Danda vatiwo sesangano vari kukurudzira kudzikwa kwemutemo unoranga vanhu vanokurudzira kuiswa kwezvirango pamwewo nevanopomerwa mhosva yekukanganisa upfumi hwenyika. Studio 7 yakundikana kubata vaMatema Danda kuti tinzwe zvizhinji. Asi mutauriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vanoti urongwa hwekuwandudza makore evanoda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika uhu vakanangana nekuda kurambidza mutungamiri webato ravo vaChamisa ava vane makore makumi mana ekuberekwa. Ngatinzwe hurukuro yataita navaMafume pamusoro penyaya iyi.
Vana Matema Danda vanhu vavhunduka chamisa zvokuti havachitozivi kuti vodini. Ndosakavo vakapedza makore matatu vachidzingirirwa naGrace Mugabe vachitiza vachibuda kuinda kunze kwenyika nekukwata vanhu vanotya vanhu vanongofunga zvisina maturo iko zvino nyika iri kushayiswa fuel neharahwa dzacho dzavari kuda kuti dzitonge nyika iri kushayiswa chikafu neharahwa dzacho dzavari kuda kuti dzitonge nyika iri kushayiswa mari neharahwa dzacho dzongova hari dzofanzirofa saka kuita harahwa hazvirevi kugona kutonga kuchembera hazvirevi kuti wava waizi dzimwe nhambo kuchembera kunongouya nekuchembera hakuuyi neuchenjeri
asi vamafume tingati here vari kuda kuti danho iri ritorwe nekutyawa chamisa chete nekuti kana kubatokwawo kuzano PF kunogonawo kubva mumwe wechidiki anogona kunge achida kupindawo mukutonga nyika
youth yavo itogarepi ane 55 years saka kana ukaona youth yepati ichinzi ine 55 years munhu atova nevazukuru achinzi youth ava vatozivi chinonzi youth havatorina munhu wavanopinza muutongi hwavo anenge ari below 30 kana anenge ane 40 years ndoo saka nyika isiri kana kubudirira
tanzwawo zvakare ivo vakarwa hondo vari kukurudzira kuti paiswe mutemo unobata vanhu vanenge vachikurudzira kuti nyika itemerwe zvirango pamwe chetewo nevamwe vavanoti vanenge vachiita economic sabotage munotiwo
economic sabotage iri kuitwa naivo vakaba mari vakakwereta 2 billion munguva yavakapinda kubva muna November kusvika muna July mari iyoyo vaiisepi economic sabotage iri kuitwa naivo vakaba madiamonds ese akapera kumanikaland uku ndivo vari kuita economic sabotage vanopedza fuel yose yemunyika ndivo vanopedza mari yakaiswa nevanhu mumabhengi iri maus dollar voidzosa isisiri maus dollar yonzi haichisimo mumabhengi ndo inonzi economic sabotage zvimwe zvavese zvavari kutaura izvi hazvina kana nematuro
mutauriri wemdc vajacob mafume vachitaura vari parunhare muharare nestudio 7 dare remakurukota rinoti raziya nyaya yekunetsa kwemafuta edzimotokari munyika uye riri kutarisira kuti dambudziko iri rigadziriswe mazuva maviri anotevera Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
vachitaura nevatori venhau mushure medare remakurukota vakasanobata chigaro chegurukota rezvebazi remhando dzemoto vawinston chitando vati vaziya nyaya yekunetsa kwemafuta vakati vakutarisira kuti mazuva maviri anotevera pave pava neshanduko.
The government is working flat out to ensure that the supply
hurumende iri kuedza nepose painogona napo kugadzirisa dambudziko remafuta edzimotokari uye kuona kuti huwandu hwawedzerwa tichange tichizivisa nyika mumazuva maviri anotevera
vakasanobata chigaro chagurukota wezvekubudiswa kwemashoko vamangaliso hlofu vaudzawo vatori venhau kuti hurumende ichangopa makamba mana chete marezinesi ekuongorora kune mangoda nekuona kuti akawanda zvakadii achitungamirirwa nezimbabwe consolidated diamond company nemurowa diamonds
policy are as follows that only the Zimbabwe Consolidated Diamond Company, ZCDC, Muroa Diamonds, and two other companies approved by government will be allowed to undertake diamond exploration and mining in the country.
Zimbabwe Consolidated Diamond Company, Muroa Diamonds, ni mamwe makambani maviri, chete ndiwo vachapiwa my residence, ekuongorora mangoda, nekuona kuti akawanda zvakadii vamwe vese vachange vachida kuita zvemangoda vanoshanda nemakambani maviri avo
vadlovu vatiwo makurukota ehurumende audzwawo negurukota rezveutano vaobadhaya moyo kuti vataurirana nanachiremba vari kuramba mabasa avo vabvuma kudzokera kumabasa
cabinet did not deliberate on this except that an update by the Minister of Health that he had engaged the doctors and the
cabinet haina kukurukura nyaya iyi muudzamu asi gurukota rezveutano razivisa magurukota kuti vataurira nana chiremba avo vabvuma kudzokera kumabasa
makurukota ehurumende vatiwo vakurukura nezvekuwanda kwenjodzi dzemumugwagwa kugadziriswa kwemigwagwa kuvakwa kwemahofisi matsva eparamende nezvimwewo ndakamirira studio 7 muharare ndini Rutendo Mawere
Guta remutare nasirawa na motokari natu dzekushandisa kutakura marara nedzimwe dzichashandiswa nevakuru vemapazi ekanzuru dzakatengwa nemari inosvika mazana manomwe ezviuru zvemadhora. Loeda Moyo anotipa nyaya iyi.
Meya weguta remutare vaBlessing Tandi vati motikari dzavo itsva idzi dzichabatsira kuti vakwanise kuita mabasa sezvinotarisirwa nevagari avo vanogara vachinyunyuta nekusatakurwa kwemarara. Vatandi vati kuvapo kwemotokari idzi kuchapa kuti apo marara atakurwe kaviri kana katatu munzvimbo dzinogara veruzhinji svondo regarega. Vatandi vaudza Studio 7 kuti kanzuru yange yorasikirwa nemari yakawanda kwazvo mukuhaya motokari kuvanhu dzekutakurisa marara, uye dzimwe dzacho dzainge dzisina kukodzera kuita mabasa aya.
Apa tirikutarisira isusu kuti sensi tatenga matrucks aya avepo takutarisira kuti kudhambwa kwakuchiitwa marara kuya kuya kune mhaka yekuti vanhu vangu vasikukolekta nenguva. Takutarisira izviri kukolekta nenguva nekuti hatitotarisira kuti isusu patatikolekta almost 60% nemahired trucks, but pari zvino nenhau yekuti taanewo another fleet iripo iyi nefleet yanga iripo yekare zvinowedzera efficiency yedu. Saka tiri kuchikurudzira vanhu kuti varegere kuramba vachinorasa pese pese but vachitarisane zvino nenhau yekuti vachengete marara avo vachiisa mutraki parinenge richiuya panguva yega yega.
Gurukota runa nezvedunhu remanikaland amai Ilen Gwaradzimba vatiwo vanotarisira kushanda pamwe chete nemakanzurwa naivo pasina zvemapato ezvematongerwo enyika kuitira budiriro yedhorobha remutare.
Pano pasiti kanzo taimbonzwa kunomaranwa maranwa madisagreements and so on, noisy but it's quiet and peaceful. Focus is on.
Mumwe vagari vemamutare vaGabriel Chizive vanoti kuvapo kwemota dzemarara kuchaderedzawo mikana yekuvapo kwezvirwere.
Yekuti vanhu vangu vasingambozvitore sechisamiso kare vatatanga kugara muno, but izvino nekuda kuti zvinhu zvai zvadzikira zvaakuita kunge ya news item. Asi news item for now nekuti macities mazhinji haana, saka toda kuti zvitenda izvo nekuti zvichaimprova collection, rapid collection yedu, zvichaimprova kana utano hwevanhu, ende tiri kuona confidence yevagari vemuno it is increasing. Saka tichiona neungano yekupemberera chinhu chakadai, this is what we want in Zimbabwe. Dai macitizesi akakopera, tinova ine future yakanaka iwana wedu.
Imwe nhengo yerimwe remasangano evagari remutare Residents and Retreat Payers Association vaSolomon Chisoni vakurudzira vashandi kuti vabate zvakanaka midziyo mitsva iyi.
Zvaitwa nekanzo chinhu chakanaka semugari wemamutare. Tinotarisira kuti service delivery yedu kuitwa kwemabasa kuchaenderera mberi.
Guta remutare rinoda mota dzemarara dzinosvika gumi kuitira kuti rinyatsoshanda nemazvo, asi pari zvino pane motokari shanu dzinonyatsoshanda zvakanaka kusanganisira nhatu itsva idzi. Vagari vemuguta vane chikwereti kukanzuru chinosvika mamiriyoni makumi mashanu nematatu emadhora yemari yemitero. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Loida Moyo.
Muchirongwa cheThe Connection nhasi tichange tichikurukura nevechidiki pamusoro pemashoko evakarwa hondo yerusununguko vari nhengo dzezanu PF, ekuti bumbiro remutemo wenyika rinofanirwa kuvandudzwa kuitira kuti ribvumidze chete munhu ane makore makumi mashanu nemaviri kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, tumirai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muineni Ntungamiri Nkoma.
Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Kambani yeNational Foods inozivisa kuti ichamisa zvigayo zvayo muHarare neBulawayo mangwana sezvo isisina gorosi rekuramba ichiita basa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Stanikile Musanga.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.